Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechitatu, ndira 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anonyorera tsamba kugurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko achinyunyuta nenyaya yekumbovharwa kwemasaisai eintaneti munyika yose. Mutungamiri wenyika ava Emerson Munangagwa avari kuRussia murwendo rwemazuva matatu vanoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano makumi maviri anorwira kodzero dzevanhu pasi rose kusanganisira Community to Protect Journalists anyorera tsamba kugurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vakazembeka zembe achinyunyuta nenyaya yekumbovharwa kwemasaisai eintaneti munyika yose. Masangano aya anoti kuvhara intaneti kutyora zvibvumirano zveUnited Nations. Masangano aya anosanganisira Keep It On iro rine masangano zana nemakumi manomwe anorwira kodzero dzevanhu pasi rose uye mamwe anoti The World Wide Web Foundation, Open Net Africa, Human Rights Foundation nemamwe. Masangano aya anotiwo kazhinji hurumende dzinodzima masaisai aya dzinenge dzichida kutyora kodzero dzevanhu pasina anoona. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vaive mukuru wemisa Zimbabwe varashwiti mukundu vanoti zviri kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Tatangoona vakuru vehurumende vachitaura vakazembeka zembe vangotivo vanhu vari kushandisa masaisai eintaneti zvisina tsarukano. Vakati masaisai ari kushandiswa kukonzera mhirizhonga yatakaona nezuro yanziri kuenderera nhasi maguta akasiyana. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vazhinji vevanhu vari kuita mhirizhonga kana kuti dzimbo dzine dzanyanyoitwa mhirizhonga kunana airport nekumwe kwakadaro tinogona kuona kuti vanhu ivavo vanenge vasiri pamasaisai eintaneti. Saka ndinoona kuti mafungiro aita hurumende aya haanyatsoenderano uye zvaanotyora kodzero dzevanhu vemuZimbabwe kuti vange vachinzwa vachifambisa mashoko nekugamuchirawo mashoko pane zviri kuitika mukati menyika inoi.
Asi iko kuvhara masaisai eintaneti uku kungakonzere matambudziko akaita sei kunyika?
Kuvharwa kwemasaisai eintaneti kunotakonzera matambudziko akawanda. Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika muAfrica ndange yane kushandiswa kwemasaisai eintaneti kwakati kure zvikuru kwakasvika chikamu chinogona kuita 50%. Kureva kuti vanhu vazhinji vari kuita timabhizinesi kwakasiyana siyana, vanhu vazhinji vanotaura nehama vaakushandisa masaisai eintaneti. Saka kuvharwa kwemasaisai aya kunoreva kuti vanhu vari kuita mabasa avo engave mumabhizimusi, vanhu varoda kutaura nehama dzavo, vanhu varoda kufamba, varoda kuronga zvakasiyana siyana vakonewa kuita izvi. Tichaona kuti even zvinhu zvakaita sezvikoro chaizvo mukataritaura nevabereki vazhinji vari mumaguta vanotokudzira kuti vari muzvikwatakwata zvinoshandisa masaisai eintaneti kutaura nevadzidzisi, kutaura nezvikoro. Saka nanhasi unoyu vabereki vazhinji vatotadza kuendesa vana kuzvikoro vasitazive kuti chii chiri kuitika nekuti hapa pasina mukana wekuti vezvikoro kana vanoni vanoda kuenda kumabasa vange vachitaurirana kuti nyaya yakamira sei. Kada kutarisa zvakare, makambani mazhinji ari kubhadhara mutero kuhurumende akaita sana Econet ari kuwana mari kubva kukutengesa kwaanoita masaita ya internet. Sika zinorewa kuti nasuno hapana business raitika. Ende zinorewa kuti urumendo uzipapachayo. Irukune tikana ne marize kubadara vashandi. Irukune tikana ne marize kutibudirwe itike mnika. Yaruzo omari ya kawanda zakadaro. Nekuti hapana wana angwajikwanisa kushandisa masaita ya internet.
Asi izo zvekudzima ma internet zvatiri kuona zviri kuitika nedzimwe hurumende dzemuAfrica zviri pamutemo here izvi?
Hazvisi pamutemo nekuti isu tikatarisa bumbiro remutemo wenyika ino, section 61 62 vanopa kodzero kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti ikwanise kufambisa nekutambira mashoko zvakasununguka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vemukuru wesangano remisa Zimbabwe varashwiti mukundu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, masenata ekuAmerica ari kukurudzira vakuru muhurumende yeZimbabwe kuti varemekedze kodzero dzevanhu vari kuratidzira kuburikidza nekuvhura masaisai emadande mutande pamwe nenhare. Nhengo dzesenati dziri nhengo dzebato reDemocratic Party dzinoti vaChris Coons vanomirira Delaware pamwe navaCory Booker vanomirira New Jersey uye vari nhengo dzekomiti yedare resenate inoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika yeSenate Foreign Relations Committee vaburitsa mashoko anoti vari kushushikana zvikuru nemashoko ari kubuda ekurayiwa kwevanhu, kusungwa kusina tsarukano, kurohwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu vari kuratidzira nevanochengetedza runyararo munyika. Vanoti vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuburikidza nekutaurirana pachiteverwa mutemo uye kuti vari kuratidzira vaita zvavanosungirwa nebumbiro remitemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanya kuRussia kwemazuva matatu mushure mekusvika munyika iyi nemusi wemuvhuro nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. VaMnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nevemabhizimusi emunyika iyi muMoscow. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vatenda vaPutin vachiti Russia yakabatsira Zimbabwe zvikuru apo yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira.
Zimbabwe has been suffering from sanctions imposed by the West for nearly two decades and we are now doing our best to re-engage after the new disposition has come into effect and during the days of isolation you stood by us.
Vachitaura nevatori venhau vakatiwo vanoda kukwezva vemabhizinisi vemunyika iyi zvikuru munyaya dzezvombo uye mangoda. Nhasi vaMnangagwa vari kupinda mumusangano negurukota rezvezviwanikwa munyika iyi vaDmitry Koblikin nevamwe vemabhizimisi muMoscow. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza rwendo rwavaMnangagwa kuRussia nedzimwe nyika ina idzi. Dzinoti Belarus, Azerbaijan neKazakhstan vozopedzisira neSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vakapinda misangano nemakurukota ehurumende yekuRussia nevemabhizinesi vakaita zvibvumirano zvekudyidzana nekuvandudza upfumi. Imwe kambani yezvekuchera mangoda yeEl Rosa Zimbabwe Limited inonzi yakati iri kuuya kuzobatsira Zimbabwe kuti isimukire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushava hakuna kuipa asi mashaviro ndiwo akakosha.
Maonero angu ndokuti somunhu mukuru wagara muhurumende nokuziva kuti vana vake vomuZimbabwe vatanga vakagumbuka kwenguva yakareba havana mabasa, vaifana kunge vakazviona kuti kana ndikawedzera petro iyi pachaita mvungabvunga. Saka vaidero vakadii vakazozviita toti isu vadzoka kuda somunhu wanga akaronga nzendo dzake.
Mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Forum varizve sachigaro weZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Nduna vanoti vaMnangagwa vanofanira kutarisisa kuri kuenda nyika.
Mafambiro epolitical situation yemuZimbabwe kuti yaita kuti zvinhu zvisvike pakadai zvinoda kuti sehurumende inotonga inenge kwasa tigone kugara pasi yabatana namamwe mapato anopikisa akaita fanikatana MGC vaite muonere pamwe chete kuti vakubetsere nyika iendere zvakanaka.
Mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka Mayibuye iZimbabwe vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu, vanoti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha kudarika matambudziko ari munyika. Vanoti mari yavari kushandisa imari ingadai iri kushandiswa kubatsira munyika.
Vamunangagwa vanouya paterevhizheni votaura kuti mitengo yemafuta yawedzerwa, you know, more than 150% maprice. Wachipedza kudaro mangwana tonzwa kuti vatopinda parwendo, wabuda wachisiya musha uchibvira vana vaine nhunha, vana vachigunununa. Pane vamwe vatungamiri zvakaita waTrump. WaTrump wakataura kuti rwendo runo ndinogona kutadza kuenda kuDavos nenhaurwa yekuti tine dambudziko mukati menyika ino rinoda kudii, roda kugadzirisa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paKent University School of Law, Dr. Alex Magaisa, vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vamunangagwa vadzokere kumusha, vanogadzirisa zviri kunetsa, vozofamba nzendo dzavo zvinhu zvagadzikana munyika.
Chekutanga ndechekuti hapana chakaipa kuti vanhu vaende kunoshava vachitsvaka cheuviri, asiwo kana musha uchinge waita moto, munhu unomirawo woona kuti moto udzimurwe kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nekuti iko kwacho kwaunoenda vanonzwawoka kuti uyu munhu afamba, asi kwaabva uku kuri kupfuta moto, hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vari kuurawa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kukuvadzwa. Hazvisi zvinhu zvinopa chimiro chakanaka. Kana ivo vacho vanokutambira havazombofa vakakutarisawo nechimiro chavanofanira kunge vachikupa.
Asi vachitaura nevatori venhau vari kuRussia, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, vanoti misangano yavo iri kufamba zvakanaka, vachitarisira kuti vachakwanisa kukwezva vekunze. Vamunangagwa vari kutarisirwa kudzoka kumusha panopera musangano weWorld Economic Forum kuSwitzerland svondo rinouya. Asi zvinhu munyika zvichiri zvakaita manyama amire nerongo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tine urombo vateereri kuti nekuda kwekuvharwa kwemasaisai eintaneti muZimbabwe, nhasi hatina kukwanisa kuwana misoro yenhau yemapepanhau pamwe nenhepfenyuro dzemuZimbabwe. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Hama dzangu zvaipa, izvezvi varume vese vari kurohwa rupindwa dhodhodho, tatobuda tatowo kusango izvezvi. Hatina mabhutsu nemapejama, zvakaoma tiri namatire kuno kumabvumo.
Masara sei vanhu veStudio 7, handina kana mufaro kutaura nemi kwandiri kuita nguva ino. Nyika yedu yeZimbabwe yaoma vadikani. Hama dzedu dzaparara nechokuda chaiko chaiko, hama dzedu dzaparara nechokuda chiri mukati menyika yeZimbabwe. Hamukwanisiwo here kuti mutaure nedzimwe nyika dzitibatsirewo? Kana indaneti chaiko zvinotadzimirwa, vana vakupona nekungofona kuti hatina kumira zvakanaka, kunotanzwa nekurohwa nemasonja. Tibatsireiwo kani vanhu vari kunze, chokwadi tibatsireiwo. Tisvitsirewo kana munyika iri padhuze yeSouth Africa igone kutaurawo nekani nemukati menyika yeZimbabwe. Vanhu vatambudzika, vanhu vaurawa kani, vanhu vaurawa kani, vanhu vachema, vanhu vaungudza kani, baiwee. Vanhu vachema kani, vanhu vari kuungudza kani mukati menyika yeZimbabwe. Indaneti yadzimwa, vanhu vari kuurawa kani. Batsiraiwo vanhuwe.
Makadii veStudio 7, ndinodawo kutaurawo pano. Ndafarawo nekuwanawo mukana wokuti nditaurewo nemi. Ndichafarawo kana muchinge maendesavo. Nhaya ndiri kutaurawo muisvitsewo kune vanotarisa zvinoitika munyika dzepasi rose. Hongu ndiri muSouth Africa zvangu, asi ndiri muriri kuZimbabwe. Chikumbiro changu chikuru chiripo ndechokuti kwaita machi yavaita kuZimbabwe. Asi kune vataura vataura vachiti hanzi izvoni zvipi, vakanyarara zvavo kuti zvipi. Asi pane zvavatoita vadhikurira masoja saka vatei izvoni uye masoja iwayo achange achipinda mukati medzimba dzevanhu usiku vachirova vamwe vachiuraya toreva kutoitira vanhu vachitopinda mudzimba each and every house mudzimba dzavo muzimbabwe vachiuraya nokurova saka ngatiine chichemowo kune mestudio 7 tinoziva hamuna duira makarerekera ndinotofarawo nokuti ndakonewo kutaura pamhepo nemi saka ndaichemawo kwamuri kuti dai zvanga zvichibvira maiendesawo audio yangu kumberi ndini mai Cheriti ndinogara muno musouth africa Joburg ndatenda
kusezeona jonga semadhiri dokoti timbu repasimba ngarirambi rakashinga vabatani vasadzokere sure nemadhemu ewayo zvinhu zvichinji
zanupiftanita nemashoko ayo yakabvira kare vakomana tisati atombozvarwa aiwaiwaiwa mapurisa achanyanya vakomana nhange muchibvira vanhu vasingafungi mapurisa achanyanya ngavachimbosuduruka pambouyawo vamwe kana nesu totodawo kuchiitawo mapurezidenti akangofanana udofu wacho vana munangarwa iwa ngaabvepo akabvira kare vakomana kunyepo zanupf hapasina munhu anoitemba hapana kana wani munhu anoitemba muzimbabwe mese vakungofoseredza vanhu kungomanikidza bedzi vajaira kungoita zvinhu zvoutsinye chatiita zvega zvega ndozvavajaira kungoshandisa mapurisa nemasoja iwo mapurisa nemasoja iwoo vakamboita seiko asi vanopiwa mari dzinovakwanira nguva nenguva aiwaiwa ngasisadaro kumana
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chechiislam chinopfurikidza mwero chealshabab chiri kuti ndicho chine chekuita nekurwiswa nemagandanga pane imwe hotera yemune mahofisi muguta renairobi mukinya mutungamiri wehurumende yebritain amai Theresa May vakakundwa zvine mutsindo mukuvhotwa kwakaitwa mudare reparamende nezuro apo nhengo dzedare reparamende kusanganisira zana dzinobva kubato ravo riri kutonga reconservative party vakaramba kutambira urongwa hwavo hwekubuda mumubatanidzwa weeuropean union muzinda weamerica muzimbabwe uri kuyambira zvizvarwa zveamerica zviri muzimbabwe kuti zvigare zvakangwarira zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyo yaurayisa vanhu Muzinda uyu uri kuyambira zvizvarwa zveAmerica zviri munyika iyi kuti zvisapinde mukati meguta kuzashanyira nzvimbo dzinoti Chitungwiza, Damo Falls, Epworth, Heathcliff, Dziva Resekwa, Kadoma neBulawayo. Muzinda uyu unotiwo zvizvarwa izvi hazvifanirwe kunge zviri pedyo nenzvimbo dziri kuratidzirwa uye kuti zvigare zvichiteerera nhau kuti zvinzwe mamiriro anenge akaita zvinhu. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vanoti zviri kuitika muZimbabwe zvinosvibisa chimiro chenyika panguva yehurumende iri kuti Zimbabwe ine mikana yekuti vanhu vapinda vachiita mabhizimusi.
Zvinhu sekungoona kwamubhedha hazvina kumira zvakanaka kumusha uku. Zvinhu zvinorwadza kuti hurumende yedu ingasvike pakuda kuvhara kuti vanhu vasazive zviri kuitika munyika. Hazvifaniri kuitika muna 2019 izvozvizvi. Zvinhu zvaiitika in the 19th century and 20th century kuvharwa kwemabhodha kuda kuti vanhu vasazive zviri kuitika nezvimwe zvakadaro hazvifaniri kuitika munyika yakasununguka. Ende vanhu vese tinofanira kuzvitaura izvo kuti hazvifaniri kuitika.
Tiri kuonawo vemuzinda weAmerican Embassy vatopawo yambiro kuvana vavo vari muZimbabwe. Zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe?
Ndo zvinhu zvinonetsa kaizvo kuti tinogona kunge tichitaura tichiti handizvo we are open for business, uyezve toda kuita engage international community toda kuti vanhu vaone kuti vanhu vari kutonga izvino havana kufanana nevanga varipo, asi toita zvinhu zvakaita saizvozvi. Unoziva ndokunonzi kuzviroya kwatiri kuita senyika. Vatungamiri vedu vari kuzviroya. Hapana chinobuda pakutaurirana nevamwe vanhu vatinenge taita kuti vauye munyika medu kuzainvesta. Zvinhu zvakadai zvichiitika, hapana chinobuda. Saka hazvinzwisisiki izvi.
Tiri kuonawo kuti muzinda uri kukurudzirawo zvizvarwa zvavo kuti vange vachiedza kusapinda munzvimbo dzine kuratidzira kana kuenda mune muchiunganwa, uye vange vachiteverawo nhau dzinobudiswa nenhepfenyuro dzemuZimbabwe kuti vanzwe mamiriro akaita zvinhu. Tinoona here vachizowana nhau dzinenge dzichibatsira?
Ndaverengawo yambiro yavo yeAmerican Embassy handina kumbonzwisisa zvavataura ipapo kuti vanhu vavo vanofanira kuteerera maradio station emuZimbabwe. Vanoudzwa chiine ZBC. ZBC inongovaudza mafungiro ehurumende. Hurumende zvairi kuda kuti zvibude ndozvinobuda. Hatingati maindependent radio station hazvina ndehapi. Munoziva kuti chinhu chiri kutyisa iye zvino. Vamasiwa vabudisa statement yekuti vakatoudzwa kunzi vharai internet zvichibva nekuna director general we president's office. In other words, CIO, kuti vharai. Ndobva vavhara. Saka kana private company uyezve ine mari uyezve ine influence yakaita seEconet, kana ichiudzwa nehurumende kundiita zvakati ichitozviita zvinhu zvinenge zvisingaenderani nezvido zvevanhu, mongoti radio station yegovernment ingagoti kudii, ichangotaura zvainoda kuti itaureka.
Ko nhepfenyurowo dzinenge dzichitepfenyurawo dziri kunze, vangakwanisa here kunge vachizonzwa zviri kuitika muZimbabwe tichitarisa kuti masaisai avharwa?
Munoziva kuti chero vakaedza havo kuvhara, pane zvimwe zvinhu zvisingavhariki. Notinichi chaputika. Vangaedze zvavo kuzvivhara, asi havagoni kuvhara zvose. Havasi vana mwari vanhu. Saka varipo, handiti saiye zvino tiri kutaura ndichitaurawo kuti mamiriro ezvinhu kumusha hazvina kumbomira zvakanaka. Zvinooneka vanhu vanenge vachitenderewo, vachitora mavhidhiyo, vachitorawo mapikicha, vachikwanisa kutumira nematumiro avanoita kuti vanhu vazive zviri kuitika. Saka inini chandokurudzira chete ndechekuti zviri kuitika kumusha ngazvibude, ngazvinyatsoyanikwa pachena.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa zvekutapa nhau paTexas University at St. Marcos, Dr. Priska Ngondo, vanoti vadzidzisi vanotarisirwa pasi munyika zhinji pasi rose. Vabvunza Studio 7 kuti kuCalifornia, zvakangofananawo nekuZimbabwe, vadzidzisi vari kunetsana nevashandirwi vavo pamusoro penyaya dzakafanana dzinosanganisira mihoro yakakwana pamwe nezvekushandisa zvinovakwanira. Tanonoka Wandi weStudio 7 abata Dr. Ngondo kuti tinzwe kuti vanofarira sei basa ravo.
Kuita mudzidzisi muAmerica inini hangu ndozvifarira. Ndofarira basa rangu nezvandinoita, but also nekuti pamwe kwandinoshanda vanondibatsira kana ndiroda kuita research nezvandinoita. Dzimwe nenguva kunenge kune magrants. For example, last year muna July na August ndakakwanisa kuenda kuZimbabwe kunoita research yangu.
Kana muchienzanisa nedzimwe nyika munozviona sei?
ndinozvona hangu ngekuAmerica kuri nani yenokuti munopuwa unzi academic freedom mukusasuru mako. Of course vanenge vane mastandards avanenge vachida kuti mufollowe, vanenge vane also macourse objectives that munovanga kuita muclass. Iwewe semudzidzisi muclassroom unogona kuita zvaunenge zvaunenge uchida kuita, chero zviri kungotedzerana nemutemo wepayunivhesiti ipapo.
Chamunonyanyisa kufarira pabasa renyu rokudzidzisa iri chii?
Kuti zvandikudzidzisa zvinhu zvandinoita research muupenyu hwangu, muprofession yangu yepublic relations. Saka ndinofarira kuti ndokwanisa kutora zvandinenge ndaita research ndichidzidziso vana vanenge vari muclassroom hangu. And ndinofarira kuti every semester nini ndichiona vamwe mastudents akasiyana-siyana.
Mazuva ano vamwe venyu vanodzidzisa muzvikoro zvepasi zvisiri pauniversity kuCalifornia uko vari pastrike. Munoona sei mabatirwo anoitwa vadzidzisi muAmerica kana muchienzanisa nedzimwe nyika?
Overall vadzidzisi havakosheswe sezvinoitwa mamwe maprofessions. And ndinozviona zvichiitika muno muAmerica nekuZimbabwe. Madzidzisi havanyanyi kukosheswa, ndimoona nekubhadharwa kwavanoitwa ne maconditions avanonzi vashande under. Maticha muAmerica some of the lowest paid vanhu muAmerica, yet ndo vari kudzidzisa vana vachazoita vakuru vemakampani, vatungamiriri venyika.
Ko chinomboita kuti maticha abatwe nenzira iyi pasi pese chiko? Kwese kwese maticha ari kungochema chema. Chii chamukatitaurira chamunoona chinonetsa pakati pemahurumende nematicha?
Munozeka, that's a very good question. Kuti chii kusangoona value yematicha, but kunyatsoona kuti why maticha kuZimbabwe kana even kuno kuAmerica vasikanyanyo kosheswa? Zvinoto handitombozivi actually, it's quite baffling.
Vanga vari chizora cheZimbabwe chinodzidzisa zvekutapa nhau paTexas University at St. Marcos, Dr. Prisca Ngonto vari parunare kuTexas kwakare naTanono Kawande weStudio 7. Nako kambo kubva kuna Progress Chipfumo tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tikupei musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoshoropodzwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu nekuvhara kwayakaita masaisai eintaneti. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.